This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo mbudzi 15 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kusagadzikana kuri kuita zvinhu munyika kunogona kuve munongedzo wekuti vanhu havasi kugutsikana nemabatiro ari kuitwa masimba ekutonga. Makambani akawanda akazivisa kuti achapa vashandi mari dzebonasi asi adzikira kubva pagore rapera. Varimi vokurudzirwa kuderedza uwandu hwemombe dzavo sezvo mwaka uno mvura iri kutarisirwa kuita shoma nekuda kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye ari murwi wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika anogona kuita kuti vanhu vasimuke vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa masimba ekutonga. VaManyadza vanoti kupiwa kwemasimba kumunhu umwe chete kana kuti kumhuri imwe chete ndicho chinhu chikuru chichasimudza vanhu kuti varatidzire. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvinonyatsozivisika nekuda kwokuti Zimbabwe, vanhu vemuZimbabwe vagara vaine frustration for a long time. Frustration iyo yazonyanya kuwedzerwa pakanzi one center of power. Vanhu vanonyatsoona zvinezvi kuti power inyatsokonzenyika mumaoko efamily mutete, kumoko hakusisa kune outlet yekuti vanhu vangazvitsanangure kana kuti vangabudise mafrustrations avo. Saka yaakutosara inenge wei yasara iyeyi yekuti vanhu voungana pamwe chete voita inspiration iyoyi. Chinototyisa manje iye zvekuti maguma zvaanozoenda kupi.
Asi mungaona here imi vanhu vese vachizosimuka vachiita zvamuri kutaura here? Nokuti pari zvino tiri kungonzwa kuti ndevemapato anopikisa vari kuita izvozvo.
Kunotanga vashoma. Mungaona vanhu vakatanga kurwa hondo yechimuringa vaive vangango pachinhoi paya. Hapana akambobva kuti kwata zvoita dutu nedutu vanhu vazara muMozambique muZambia nomumbotswana. Saka zvinotanga nevashoma. Vashoma nevashoma ndovanenge vachiratidza kurara. Pakupedzisira pozongoita hwani dutu rinosimuka nyika yese.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vaManyadza?
Pakuti zvinhu zvingagadzirwa ndipona mukana uchipo. Mukana uripo ndouyu. Vanhu ngavaita approach yekuti tiuda kuvaka Zimbabwe tete pamwe chete. Dambudziko riri muZimbabwe munomu raakuda manje kuti vanhu vese vaite musoro pamwe chete vokurukura. Izvi zvekuti tiriresolution izvo inhema. Kunyanya vanozvipisi one center of power. Hakuna solution inobva muone center of power except kuti ngatisapurese vanhu. Ivo kunga kuti dhoo takuita the last thing isapa mentality yokuti ngatitore wealth kuchakumene tidai. For example, investment yavo iri muno haiti safe nekuti dutu ravanhu inoriri revanhu vari very poor revanhu vakadzvinyirwa maningi. Vanozoita mentality yeshaisano. Mainvestment avesanege api nyifuremu zvayo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaBernard Manyadza vari parunare muHarare neStudio 7 vachitaura vakazvimirira. Rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU rinoti rinoshushikana zvikuru nemashoko ekuti makambani zvikamu makumi mana nezvishanu chete ndiwo akati anogona kupa vashandi vavo mari dzemabhonasi gore rino. Ongororo yakaitwa nekambani yeIndustrial Psychology Consultants inoratidza kuti makambani aya akadzikira nezvikamu zvinodarika zvishoma kubva pazvina kuenda pazvina nezvishanu zvevashandi vachanga vachiwaniswa mabhonasi. Tabata munyori weZFTU vaKenya Siyamarira kuti tinzwe pavamire.
Chakonzeresa kudaro ndechekuti makambanis ari over distressed. Makambanis amanika zvakanyanyisisa. Kudonawo kwaita randi kuSouth Africa uko kwabva kwawikena tinoti maimport produce anosiko sustain viability yemakambanis ari muno sezvamunoziva kuti tinenge tichitenga kuSouth Africa. Saka zvinhu zvino zvabva zvauya zvachipisisa tine zvimwe zvemachina. Saka if you look in the manufacturing sector, kwabva kwataita 0-0, hakusisina any meaningful viability of business. Transport sector yatanga tasarwo nayo yave totally distressed zvisingaite because mukatarisa nenyaya yekudonha kwemarandi iwaya kuti vachiwana maclients chaivo matransport companies emuno maanotakura zvinhu achibvisa kuSouth Africa, DRC through Zimbabwe. But business racho radzichira.
Makambani akakundikana kunga achibhadhara vashandi mari dzebonuses. Imi semasangano evashandi mungagunun'una here kana kuti mungakurudzira here nengo dzenyu kutora matanho?
Zvatinoita manje sepapapa tiri kutonyatsoenda tichafamba makambanis ati kune anonzi maworks council chinenge nyatsoda kunyatsoonesana pachokwadi sezvakataona vice president kuti pasvika revolution yedu vamunangagwa vachiti revolution yasvika pautinyatsotarisana mumaziso mumboni dzeziso. We have to look at each other's eyes. And it's like, zvoreva kuti pa company vashandi nevashandi vanofanira kugara pasi voburitsirana mabhuku avo for accounts zvonyatsoonesana kuti honai taita malosi akati, taita malosi akati, taincare madeficits akati, zvese izvozvo. Izvozvo vashandiri vemunomu vakuenda vachizvinzwisisa ende vari kubudirirana pachena. Pakadaro isu sevakuru vevashandi munyika muno hatizokurudzira kuti paitwe boycott.
Vanga vari munyori mukuru weZFTU vaKenya Siyamarira vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, munyori werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vashandi vehurumende vari kutambira nemufaro vimbiso yekuti vachawana mari dzemabhonasi, asi vaidawo kuti mauto asaramba ariwo anongotanga kutambiriswa mari.
Sevashandi vehurumende takati ndozvatakanga tagara tichiti kana munhu ashanda angava ashanda pakambani iri kuda kubroka, angava ashandira bhazi rine mabhazi matatu asingafambi zvakanaka, kana ashanda chete anofanira kupiwa bhonasi. Saka isu tinoti decision yakatorwa navamugabe yekuti tikwanise kuwana bhonasi inova ndoo yaendoswa naminista wepublic service nelabour. Idecision yatinoti tinofara zvikuru kuti vashandi vese ngavashandire nyika yavo vachinzwa kuti vanobhadharwa nekupuwa mutendo panopera gore. Chinongotisuwisa chete ndechekuti zvaita sekuti paita vana vedangwe, vana vekwamaiguru, vana vanonzi ava ndivo vatisingambokanganisiri, vanova masoja ndovandanga kupuwa bhonasi ichozopuwawo kumberi. Dai hurumende yaziva kuti tese tiri vana vayo vane puti nevasina, dai yambotangawo kupa varairidzi, yatangawo kupa manesi, yozopawo masoja muna February kana muna January zvavakatiita gore rakapera.
Saka pane matanho amuri kutora here nekunyunyuta kwamuri kuita uku?
Chiripo ndechekuti kunyunyuta kwatiri kutoita kunotosvika muchikusvitsawo imi, nekuti toziva kuti ivava vakuru vehurumende vanototeererawo vana Studio 7 kunyange vachiteerera vakahwanda kana vachiteerera vari mudzimba dzavo, asi vanotiteerera. Saka ndoimwe methodi yetu yatinototi ngavazvizive kuti vamwe vashandi vavo vehurumende havasi kufara, kunyange tiri kuti decision iyoyi yekuti ngavari kubhadhara mabhonasi kunyange zvakaomera nyika idecision yakanaka, nekuti handiisu takaura ikonomi.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa vanoti vari kukurudzira varimi vane mombe dzakawanda mumatunhu asina mvura kuti vaderedze uwandu hwemombe idzi kusati kwatanga kuita dambudziko remvura. vachabikwa vanotiwo mwaka wegoro uno wegore rino unenge usina kumira zvakanaka nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze izvo zvinozoita kuti goho riderere. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Muno mutisati tasangana nemwaka watukutata wakanyanyisa kuipa uyu mombe dzimwe nzvimbo dzangati dzingogara dzichifa nekunzi dzachaya chikafu. Ikurudziro inofanira kuti varimi vakudziwa kuti aa pane kuti wozochema kuti mombe dzafa nenzara padzafa nokushayiwa mvura yekuti mvura yekumwa chaiyo ichanetsa kumombe idzodzo. Shuwa ikurudziro kuti aa ngatikohwe mombe idzodzo takohwa mombe idzi taane mari yekushandisa uyezve ichokwadi kuti mwaka wapfuura uyu vanhu vakakohwakohwawo bati nyaya yekupatura ishuwa inoitika nokuti kana vanhu vasati vapindwa nekuti mwaka wati kutia wakaipa sei vanongoti haa ndosara nechino chosvika pandichakohwa nokuti varingofunga kuti tichakohwa tete. Saka ikurudziro rinofanira kuramba chienda kwavari vavhunduke kuti mwaka watinawo wakaitisisa ende handione chivarisa kuzvibata nokuti vari kuona mapichiro acho akuri kuita.
Munoonawo here hurumende yakagadzirirawo kuzobatsira varimi toti dambudziko remvura iri kana kuti rekushayikwa kwemvura razobata nyikawo yedu?
Zvatikangoita pari zvino sezvatikangoitawo patikadaidzwa kumitini nemirira yebhajeti tevamiri varimi tiri kutarisa kuti hurumende ngaitsvage mari yekuti kune mvura tidiridze ngozi mvura yacho tinayo yakawanda munyika. Yedu ikurudzire kuhurumende kuti honai kunze zvakataurwa uku isu mvura tinayo apo neapo asi hatina mari yekuti titenge mushini yekudiridzisa iyi.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Yachika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nevanotungamira sangano re Platform for Youth Development vaClarice Maduku. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaMaduku.
Ndiri makati vateereri makati izvi nevaZulu.
Aiwa isu tiri nani vaMaduku, makanyura imi mashoko muchigunun'una kuti vechidiki vakawanda munharaunda yekuchipingi uku vanenge vakuita mabasa erima nenyaya yekuoma kwaita zvino. Mungajekese kuti zviri kufamba sei?
Ichokwadi vaZulu, nyaya iri kuitika ndeyekuti nzvimbo dzakawanda dzekumaruzevha haisisi tichinotarisa yedu dzekuchipingi kwatinogara kunoku. Tiri kuona kuti nenyaya yekushayikwa kwemabasa nenyaya yekuoma kwaita zvinhu like gore rino kune nzara, misha mizhinji havachakwanisi kuwana zvokudya zvekuti misha dzavakuti kana vazuva vanenge vachitowana mili one chete manheru. Nekudaro munati vana vechikora vachakwanisi kuona mari dzekunobhadharirwa zvokuti chinhu chekuti akanga kuti vasikana vadiki diki mukaenda kumalocations akafanana kuti muri kuchipinge kune nzvipara dzinozikwana dzonzai kana kuti mukaenda pachichete muchipinge chegrowth point kana kuti mana abdation of bridge pagrowth point paya munati vechipiki vane makore 18 kana 14 chaivo vaakutionekwa vachitsvaga varume yatingati prostitution. Zvinhu zvinotirekwa tataizvo nekuti zvanotaridza kuti vana vangadai vachiri kuchikoro kana vari maform 3 kana maform 4 vachidai vange vari panguva yekunyora bvunzo asi havachakwanisi nekuti vabereki vavo havapi mari. Hazvizvo zvega zviri kuitika izvozvo. Tiri kuona kuti senyaya dzekuti nzvimbo dziri kuana manzvire inodzikwana area ine manzvire musapingura, tinoona kuti kune vanhu vakawanda vechidiki vari kuoneka vachitonoba chikafu kunoba chekudya mudzimba kusvika toti kana vakapwanya madhoo votora kana hupfu kana kutora chikafu chinenge chabikwa. Izvi kuratidza kuti tsika iyi itsika yakuratidza kuti zvinhu zvaomesesa nekuti vane vaisimbisa zvekuba vanenge vasingabi chikafu kutora kuti kuoma kwaita upenyu.
Imi sesangano revechidiki muri kubatsiranawo sei navo vechidika?
Zvakawanda zvatiri kuedza kuita asi isu chikuru chatinenge tichikurudza ndekutiwo mhosva dzatiri kuona idzi hatingati nekuti zvinhu zvaoma vechidiki vaite zvechigandangari vaite zvatingati violent kana macriminal activity. Tiri kunyatsa kumiramirawo nekuti seorganization tine tichiramba nyaya dzatingati violent kana kuti kuita zvinhu zviri criminal. Saka tiri kuedza kuvakurudza vechidiki vatsvage dzimwewo nzira takafanana nekuti tine vaya vechidiki vari mana cheche vatinoti vari kuenda kurwizi kwasawe vachinotsvaga majeta emasawe vachiituta vozotengesera vari kuvaka dzimba. Zviri kuita zvakare kuna Vishna Fuko, tiri kuti vechidiki vangu vanenge vachigadzira zvitina zvekuti vazowana mari. Asi chikuru chatenge tichiita nekuti tiri masangano akazvimirira ega nekuti zvinhu zvakaoma, tichikurudzira kuti hurumende ndiyo inenge ine masimba yatingati ite public intervention kuti ikone kuona upenyu hwevechidiki kuti vavaonerewo maopportunities.
Makambotaurawo here nemumiriri wemunzvimbo yenyu kana mamwewo madzishe kuti mugadzirise dambudziko rapinda mumusha iri?
Chokwadi tikutaura nyaya yemadzishe kunyange tatirikutaura nawo. Mumiriri weparliament akangoita zvokumunyorera tsamba kuti timuudze kuti amboya ange achisanganawo nevechidiki vatinenge tichiswera navo vemisangano yatiri kuita. Pari zvino tingangoti madzisa bhuku edu ndo vazhinji vanga vachichema chema kuti pane zvinhu zvakaona zvaakuitikawo. Isusuwo ivo masabhuku pasi zvavowo pane zvimwewo nekuda kwendara iyi zvabatawo masabhuku sekuti munoona kuti pane dzimwe miti dziri kutemwa vanhu vechidika vachiporoma zvidhina kupisa kana vachiporoma zvidhina zvekutiwo masabhuku edu mamwe acho anenge ari echidiki ari kutowanikwawo muhori yekuti vanenge vaakubvumira kuti miti idzi dzinenge dzichikosha dzakafana nemucha dzichitema. Saka masabhuku tikangoti tiri kutaura nawo asi vari kunyanya kuita dambudziko kwatiri ndevemasabhuku aya anenge ari echidiki nekuti vaakungomhanga nyaya dzemari vanenge vatosanganawo mudambudziko riri kusangana nevechidiki rekuti vanenge vachiitawo nzira dzekurarama nadzo. Asi ndingangoti zviri kutifambira zvakanaka pakutaura kwatira nemasabhuku. Mutungamiriri mamps edu tinenge tichibatanidza esai kuchipingi kuti vekuchipingi south vapo rusingazi rekumutsika vanhu vaprosper chapiwa rekuchipinge nevakadaro tichinge tichisangana kuti tikwanise kuti tibatire pamwe chete.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu wamadhuku.
Tatendavakuvateereri tisameta tingabatira pamwe chete sevechidiki tinoona kuti ndiko nyika yedu ienderere mberi.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing. Sezvongo yedu yapera rekai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kusagadzikana kuri kuita zvinhu munyika kunogona kuve munongedzo wekuti vanhu havasi kugutsikana nemabatiro ari kuitwa masimba ekutonga. Makambani akazivisa kuti achapa vashandi vavo mari dzebhonasi adzikira gore rino zvichienzaniswa negore rapera. Varimi vokurudzirwa kuderedza uwandu hwemombe dzavo sezvo mwaka uno mvura iri kutarisirwa kuita shoma nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.